manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 20, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi bato rinopikisa retransform Zimbabwe rinoti nhengo dzaro matunhu ari kupindwa nemutungamiri waro dziri kusara dzichishungurudzwa vagari vekuchitungwiza voshushikana nekutorwa kwakaitwa midziyo yekanzuro yavo nechikonzo chedare Nasi mchikamu chedu chechitendero, tichakupai hurukuru yakaitwa na Prasidis Jeremiah we Studio 7 na Pastor Robert Lekuku ve Forward in Faith Church varuku Boston, Massachusetts, muno muAmerica. Indiwe mingume emisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa retransform Zimbabwe rinoti nhengo dzaro matunhu enyika ari kupindwa nemutungamiri waro vaJacob Ngaruvhume dziri kusara dzichishungurudzwa nemapurisa pamwe nevamwe vakuru vebato rezano PF vanoziikanwa. VaNgaruvhume vari kutenderera nenyika yose vachizivisa nhengo dzebato ravo nezvedanho rakatorwa nebato ravo rekupinda mubatanidzwa weMDC Alliance. Ngatinzwei hurukuro yataita navaNgaruvhume pamusoro penyaya iyi.
Tiri kutenderera tichisangana nevatsigiri vedu tichivaudza nezvemubatanidzwa watiri kushanda pamwe chete nawo nekufamba nawo zvino chiri kuitika ndechekuti kwatabva mapurisa ari kufara dziri vatsigiri vedu nevanonga vauye kumisangano iyoyo pari zvino kutaura kuno kubhikita uko mapurisa ari kutsvaga vanhu vakanga vauya pamusangano nemasabhuku nevatungamiri vemakereke vakauya pamusangano wedu wekubhikita Saka iko zvino vangatsvaga vatungamiri vetransform Zimbabwe kuti vataure nawo vachiti vari kuda kunzwisisa kuti makazvifambisa sei kuti misangano yakadaro. Saka iko zvino legal department redu riri kutotaura nawo mapurisa iwayo kuti pinze kuti vari kuda kuti chii.
Asi mucharamba muchienderera mberi here nekusangana nevanhu ikoko ivo vachisara vachishidzirwa?
Zvakanyanyisa ipapo hatidzoki shure toda kuudza vanhu vezimbabwe kuti chitsidzo chekuti tisunungure nyika tiri mumwoyo yedu tiri mumweya yedu hatidzoki kumashure zvachose tichatoramba tiita misangano iyi ndanga nditori kuzumba maramba pfungwe tine imwe misangano yetinayo zvakare kumashonaland ikoko hatidzoki kumashure tinotopfuurire mberi kusvika nyika yasununguka ivo vatsigiri vedu vatiri kuona nevana vezimbabwe in general vari kuti vangarivhume pfuura imberi hapana chekutya hatichatya zvachose kusvina magaro takapera murutsva tinoda kupfuurira mberi ende tichatoramba tichione vatsigiri galvanizing support for 2018 hatizoki kumashure
ivo vamuri kusangana navo vatsigiri venyu vari kutambira sei danho rebato renyu rekupinda mubatanidzwa weMDC Alliance
vanhu vari kutsigira zvakanyanya vari kuti magona nekuti makomba murumozho iye rume rimwe harikombi churu vanhu vari kuti magona mubatanidzwa uchape mukana mukuru wekuti gore rinouya opposition iwine isunungure nyika saka tiri kuwana rutsigiro rwakanyanya nemazano ekuti tozvifambisa sei
avanga vari mutungamiri webato rinopikisa retransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari parunare neStudio 7 Sangano revagari vekuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust rinoti riri kushushikana zvikuru nekutorwa kwakaitwa midziyo yekanzuro yavo nechikonzo chedare nekuda kwechikwerete chine kanzuro kune rimwe bhanga. mukuru wesangano revagari iri vamavelas kumalo vanoti kutorwa kwemidziyo yekanzuru inosanganisira motokari dzinotakura marara kuri kudzosera shure mabasa akaita sekutakurwa kwemarara izvo vanoti zvinogona kuzoita kuti guta ravo ribatwe nezvirwere. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rekomisheni iri kutungamira kanzuro ichitungwisa pari zvino iri kutungamirwa navamadzudzo pavadyira. Ngatinzwei hurukuro yataita navakumalo.
Tiri panguva yekunyunyuta panguva ino nekuti kanzuro yechitungwiza iyo yatinotarisira kwairi kuti inge ichitipa maservices zvakafanana nekugadzirwa kwemigwagwa, kupa mvura, kutakurwa kwemarara nezvimwewo, yakawanikwa ichitorerwa fenicha yavo yavanoshandisa zvakafanana nemateya, madeski, makombiyuta nedzimotokari dzimwe dzinobatsira kuti basa iri revagari ringe richifambira mberi. Saka tiri kunyunyuta zvikuru nokuti kanzuro yechitungwiza ine chikwereti chaiinacho kubhanga reMetropolitan Bank. Chaikwana kuri chaicho 1.2 million. Asi pari zvino vakakwanisa kudimbura chikwereti ichi nepakati mushure mekunge vabhadhara dzimwe mari dzaidiwa. Saka vasarirwa nemari inokwana kuita iyo $600,000. Ndiyo inova yakabatisa zvinhu izvi naMessage of Court kuburikidza nechenimbaiwa auctions.
Saka pane mamwe matanho here ari kuitwa nekanzuru kuti midziyo idzoke?
Pari zvino hatizi kuziva kuti vari kutora matanho ati, asi mabhini munzvimbo zhinji kubva pakapera horodheye Heroes haasati atakurwa, atingori marara, mabhini ari kunze pamagedhi evagari vari kutarisira kuti kanzuru inge ichiita basa rayo, asi kanzuru iri kuratidza kuti iri kuremerwa.
Saka imiwo sevagari matanho apa muri kutora vakumana?
Pari zvino tiri kuda kutanga tanzwisisa kuti nyaya iyi iri kufamba sei, asi kana tanzwisisa taona kuti hapana zvinokwanisa kuti zviitwe, tine takuda kuti kanzuro yechitungwiza iende iyo kumatare edzimhosva yonozvidhiclare insolvent. Totizoona kuti kana yadhiclarewa insolvent matanho ati anozotorwa nehurumende pamwe chete nevagari, nekuti zvine zvangofanana nekuti isu kuchitungwiza tinee tisina kanzuro.
Avanga vari mukuru wechitungwiza Residence Trust vamavelas kumalo vari parunhare muchitungwiza makare nestudio 7. Mumwe wechidiki ari kuratidzira ari muAfrica Unity Square muHarare vaGriffins Spikita vanoti vave kushandura nzira yavo yekuratidzira nayo vachiwedzera nekupinda mumigwagwa yeHarare nenzvimbo dzinenge dzakaungana veruzhinji dzakaita sepamabhanga nemisika inotengeserwa nevanotengesera mumigwagwa. VaSpikita vanoti chikuru chavari kuda ndechekuti veruzhinji vazive kuti ndiani ari kukonzera matambudziko akatarisana nenyika pari zvino uye kuti angagadziriswa sei. Tavabata kuti tinzwe zvizhinji.
Handingati ndakachinja maratidziro angu, asi imwewo idea yandakazongouyawo nayo iri kuti ndichafamba mumastreet ndakatsvagisa mabhengi pane vabereki vari kurara kumabhengi kuti vatore mari dzavo nenguva vozoshaya varara pamabhengi. Ndichatsagetsawo kuti nzvimbo zhinji dzinotengeserwa nemavhenda kuti aiwa aya asi mabasa, mabasa chaiwo chaiwo aripo, asi nekuda kwechihurumende chava mugabe hatina mabasa munyika. Ka enime yedu iwani ndimugabe nechihurumende chake. Saka ndo nzvimbo dzandinge ndichifamba ndichitaurira vanhu.
Saka matima atanga here kuzviita izvi?
Ndiri kuzvitanga musi wemuvhuro kubva makungwanani kusvika masikati, hapana nzvimbo yandichasiya. Iye zvino tiri kuti isu muno muzimbabwe zvipatara zvemuno muzimbabwe hazvina mishonga, but makada kutarisa vakuru vedu vari kuti vari kutitungamiririra vari kunorapwa kunze.
Manga muchifanira kunge muchiendawo kumapurisa muchinozvipira sondo roga roga, zvichiri kuitika here izvi?
Tiri kuitika izvezvi nenyaya yandakambosungirwa yekudemonstreta paAfrica Unity Square. Ndakapiwa bheyo ndakanzi ndinopangwa kunge ndichiripota. Saka last week ndakatadza kuenda kunoripota, ndairwara ndanga ndiri pamba, nhasi kwanisana kufamba.
va Griffin Spekita wechidiki arikuratidzira muHarare vari parunare ne Studio 7 vari muHarare makare. Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iyezvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare tatenda madziro vanova iwo nhengo yesangano reInstitute for Young Women's Development kana kuti IYWD. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 muzvare tatenda.
Maitabasa.
Muzvare tatenda, tiri kunzwa kuti pane chirongwa chakatangwa nesangano renyu chekubatsira madzimai echidiki kuti vange vachipfuya hove. Mukatudza kuti chiri kunzvimbo dzipi?
Hove dziri kupfuyiwa kunzvimbo 4 dziri National and Central. Yekutanga iri kuguruve, imwe iri kumubhindura kurura kwachiveso, imwe iri kushamba kwamutumba, imwe zvekare iri kuguruve. Kuguruve kune maviri.
Saka mungati zviri kufamba sei pari zvino?
Pari zvino zviri mugwara rakanaka nekuti madzimai echidiki ekunzvimbo 2 kuguruve nekubhindura kwachiveso vakatokuwa hove dzavo uye vapanzvimbo yekuti vakakwanisa kuachivha zvose zvavaida kuti vange vachiachivha maerano nekurima hove kwavaiita. Vakakwanisa ivo mune zvavaida kuti vaachivhe yavanotiyo economic independence. Apo vavaiti dzimwe vachatora vachidya havo and then dzimwe dzacho vanenge vachitora vachitengesera vanhu vari munharaunda dzavagere vachiwanawo tumari tushoma-shoma zvichibatsiridzawo mhuri dzavo.
Munosarudza sei madzimai echidiki anoita basa rekupfuya hove?
Madzimai echidiki aya akasarudzwa nemamwe makomiti members emunharaunda dzavagere avo pavakaonana pachezvavo nekusarudzana ivo munharaunda idzodzi dzatinosenzera kuti ava vange vari vachatungamira pilot project iyo yatiri kuti yatatanga nezvayo. Then ivava vatanga ivava vachazotora zvakare vamwewo vavachasarudza pane vari interested kuda kuzoramba vachipfuurira mberi nekurima hove.
Tiri kuonawo kuti nyaya yemabasa iri kunetsa zvikuru kune vechidiki kana vanhu vose zvavo munyika yeZimbabwe omu. Zvamuri kuita izvi zvakakosha sei tichitarisa mudunhu reNational and Central?
Zvatiri kuita izvi zvakakoshera madzimai echidiki kunyanya nekuti ndivo vanosangana nenjodzi dziri maererano nekushayikwa kwemari mudzimba. Vanowanikwa vacharohwa, vanowanikwa vachida kuprovhaidhira hama dzavo varwere. Saka mari yakavakoshera zvokuti saka kuburikidza nefish farming iyi tinenge tichiti inenge ine madonzo maviri. Yekutanga rekuti ivo vanenge vachiwanawo balanced diet and then kana vachinge ivo vakwanisa kuriritira mhuri dzavo nekuwana chikafu ichi from these ma white meat avari kurima handiti then kana vapedza idzo dzishoma dzacho dzinenge dzazosara ndodzavachatengesa. Vatengesa vachawanawo kamika mari kadiki kachaita zvekare kuti vadzokorore zvavambenge vaiita zvekurima zvakare hove and then vachizokwanisawo futi kana mari yacho ichinge yawanda vachibatsirawo vamwe kuti vatangewo projekti iyo yekurima hove kuti vavese vabatsirikane vemudistrict zvavanenge vari.
Mudunhu iri mune dambudziko rekurodzwa kwevanasikana kunyanya vasati vasvika zera. Zvamuri kuita izvi zvingabatsirawo sei kupedza dambudziko iri?
Zvatiri kuita izvi zvinobatsira chaizvo pakuti patinenge tichiti mari iyi kana kuti kurima kwavanenge vaita hove kunounza ime mari kuburikidza nekutengesa kwavanenge vachiita. Izvi zvinobatsiridza pakuti pane dzimwe zvinokonzeresa machild marriages dzingava mhirizhonga dzemudzimba kushayikwa kwemari kana kuti kune vanenge vakafirwa mudzimba. Saka kuburikidza nekurima hove idzi pavachatengesa vachitengesero vamwe munharaunda mari shoma shoma iyo inenge ichiuya ichaderedza mhirizhonga mudzimba dzavo uye ichaunza mari ichaita kuti vane vese vemudzimba dzavari kugara wanga vachienda vachienda kuchikoro uye vachiona kukosha kwazvakaita kuti nyangwe vakasaenda kuchikoro vanokwanisa kuitawo zvimwe zvavanoita kuburikidza nekushandisa nzvimbo dzavanogara sezvo vari kuita yatinoti organic fish farming yekungoshandisa zvagara zviri munharaunda dzavo kuti vange vachikudza hove.
Asi izvi zviri nyore here kuti munhu atange kunge achiita iro bhindauko rekuchengeta hove iri? Panodiwa zvinhu zvakaita sei?
Zvinyanyo hazvo kushandisa mari yakawanda. Chikuru chinogona kungodiwa kungochera gomba renyu nekuisa plastic raya rakasimba riri kwesherea riri very thick. Ndekuti mvura isangorasike chete kana kurasika ichipinda pasi nemvura yakangowanda. So as long as pangori nemvura yakawanda uye nenharaunda ine mhepo inokwanira hove zvinenge zvakatokwana zvakadaro. Nekuti zvavanodya vanongodyawo izvo makekenya ehuku kana makreshi ndoavanongoshandisa kuti hove idzodzo dzidye.
Saka kana paine mamwe madzimai echidiki ari mumashonaland central imomo vari kuda kunge vachitaura nemi vanokuonai kupi?
Maofices edu ari kubhindura panu panamba 570 Hay East Road.
Dzokorai zvakare.
570 Hay East Road mubhindura.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare tatenda nekupinda muchirongwa chedu.
Maita basa, ndinokutendai chaizvo nekutifonera.
Avo vanga vari muzvare tatenda Madziro vanoshanda nesangano reInstitute for Young Women Development rinoshanda riri mumashonaland central. Aiwa hamwadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Kuchachaudzwa kwevanhurume kwakambomiswa mumatunhu ose emunyika zvichitevera kushayikwa kwemumwe mushonga unorapa tetanus muzvipatara zvikuru nezviduku zvehurumende uyo unodiwa pakuita basa iri. Mushonga uyu unoshandiswa chete pane vanochecheudzwa vachishandisirwa nzira inonzi ring. Mutoro wedu Nauloida Mumoyo anotipa nyaya iyi.
VaMichael Makamanzi vanoshandira sangano rakazvimirira Population Services International vachishandira muZimbabwe. Sangano ravo rinodyidzana zvikuru nebasa rezveutano munyaya dzakasiyana-siyana kunyanya dzekuchecheudzwa kwevanhurume. VaMakamanzi vakaudza vatori venhau mamutare svondo rapera kuti chirongwa chekuchecheudzwa vanakomana uye vanhurume vose pachishandiswa ringi chambomiswa kudzamara pave nemushonga unodiwa pakuita basa iri. Asi vakati chirongwa chekuchechodzwa pachiitwa zvekuchekwa ganda chichange chichienderera mberi.
Munhu wese ari kuenda we needs to go through that network hearings. He has to vaccinate tetanus. Kana usina, you need to be vaccinated. So I think we know people that's my parent. So then now we put my vaccines on. I think the ministry has not prepared for this because it's a massive program. My vaccines for tetanus. I think I have got still a report game my agencies to put my vaccine for either tetanus or think about tetanus. Can I put maybe on my Maxiana night? So we are good absolutely.
Asi vaMakamanzi vanoti kune avo havo vanokwanisa kuzvinozvitsvagira mishonga iyi vanokwanisa kuita saizvozvo vonochecheudzwa pachena sezvagara zvichiitika. VaMakamanzi vakati pane zvakawanda zvakanakira uchecheudzwa kwevanhurume zvinosanganisira kuderedza mikana yekubatwa nezvirwere zvepabonde zvakasiyana-siyana pamwe chete nekuderedza kubatwa nechirwere chegomarara remuchibereko kumudzimai.
People are at risk of HIV. So now we're going to kamaru wa kibichi pana wafana ya doi shikika wangu na wita njibi nisusu wa naba na toko na wita urinary tract infection. It's an infection, you know, it's UTI, UTI. It's an infection no matter your urethra. The passage you wait.
Vamwe varume vakachechudzwa vakaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakanaka mune zvakawanda. VaSamson Garapo mumwe vanotsigira chirongwa ichi.
Chechudzwa kwomunhu rume kuna advantage. Advantage vanepo kuti haunyanyi kuba uvi vakashingasha obatrisa obatrisi bangu. Inotibatsira pakuti utachiona futi haunyanyi kuudini. Haunyanyi kubatira bangu kuti unonga wakadini. Unonga chirwa ngemhepo mberi kwayo.
Vagarika mutingwende vanoti vanoona kuita uko kuine batsiro zvakanyanya kuvanhurume nemadzimai avo muzvizhinji kwazvo.
General personal hygiene chaicho. Yeah, ndozvo handingangotaura.
Asi mashoko ava makamanzi akatsinirwa nemumwe mukoti wepamutare provincial hospital uyo akaramba kudomwa nezita rake sezvo asina mvumo yekutaura nevatori venhau. Mukoti uyu akaudza Studio 7 kuti vave nezvondo chirongwa chekuchechodzwa neringi chambomiswa kechinguvana muzvipatara zvose nekuda kwekushomekwa kwejekiseni retetenasi. Mukoti uyu anoti vane chivimbo chekuti vachaenderera mberi kana mushonga uyu wavepo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munodipa simba.
Jesu simba rangu.
Ndiye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yakaitwa naPraxidus Jeremiah weStudio 7 naPastor Robert Lekuku veForwarding Faith Church.
Manero Maskati mangwana nakanaka zvarangu ndinonzi Robert Lekuku kana kuti Mageza. Ndakauya from Zimbabwe 2003 ndikasvikira mu place inonzi Boston Massachusetts. Ndinoshandira Mwari, ndinotenda kuti Mwari akandipinza munyika ino kuti ndikwanise kubatsirana nevamwe vatende vanenge vari muno vanenge vachida Mwari. Currently ndiri kushumira ndiri kuForwarding Faith, ndiri evangelist weForwarding Faith. Ndinotenda Mwari nokuti atisanganidza. Ndiri kucalifornia tapedza conference yatanga tinayo yeFaith Compassion. Ndinotenda kuti Mwari akaita zvinhu zvinoshamisa. Ndinoimba kuti Mwari acharamba achibatsira avo vakaattenda the conference.
Makatanga kuva mufundisi muchiri kuZimbabwe here? Ndo ndandikati basa ndora makadzidzira here kubva mapedza chikoro?
Kwete, baba wangu vanga vari mufundisi weAssembly of God. So ndakangokura ndikaleader the UTM church medu. Calling yakazotouya iri very strong ndamuAmerica muno muwe. Ndakazobatana nemama church ndikazobatsira kuplanta few churches ndiri muno. Uyezve ndikazokwanisa kunge ndakushanda neForwarding Faith as an evangelist.
Makatanga muchiita basa rei?
Ndakatanga ndiri accountant. Chikoro chofundisi tine course inoitwa neAmfic inongeva iri Bible School yeZayoja. So that's the one yandanga ndiri kuita through distance learning neZayoja.
Tochitarisa kuti upenyu hwemutendi wechikristu muAmerica wakafanana here newekuZimbabwe?
Zvakatisiyanei. Vanhu vakawanda kana vauya muAmerica vanobva vasiya Mwari. Kune zvinhu zvakawanda zvinobvisa vanhu pamberi paMwari muAmerica. Mukaona kuti kuZimbabwe vanhu vanotsvaka chiso chaMwari nekuti zvinhu zvakaoma kumusha. Saka hapana chimwe chinhu chavanoziva kuti chikafu changu chiri kubva kupi, chinobva kuna Mwari. Vanotarisira kuti everything zvinobva kuna Mwari. But wauya munomu zvinhu zvese zviri available. Chikafu unogona kungoenda kumafood bank opuwa free food. Kana usina pekugara vanokupa pekugara. Saka the way vanhu yavanosika Mwari muAmerica is so different from the way yavanosika Mwari kuZimbabwe. Even ukapinda mumachechi muAmerica, manamatiro avo unonyatsoona kuti zvasiyana, because vane zvese zvavanazvo mukati moupenyu hwavo. Ndo matsaukiro avakaita. Ya
makaroora mune vana makauya navo kubva kuZimbabwe here kana kuti?
Ndizvozvo, ndakaroora, ndine vana vaviri vakomana, one ari 29, one ari 27. Takauya navo vari vadiki diki, but now Mwari ndinomutenda vapedza chikoro. Umwe akutorana bhizinesi rake, umwe akutosevenza somewhere. muri yangu isende naye kuno.
Mungati po here shoko ramungasiri ravatere.
Shoko rinoda kunyanya kutaurira kuvanhu vekuZimbabwe vanogara muno rinowanikwa kuna Deuteronomy chapter 31:8. Mwari anotaura kuti ndinoenda before you, ndinokutungamirira pane zvinhu zvese zvaunenge uchiita, handimbokusiye uri wega. Saka ndinoziva kuti vanhu kazhinji mumaamerica unogona kuita stack uchiti ndochiita sei, hapana munhu anogona kukubatsira. KuZimbabwe unogona kunobatsirwa nehama, but munomu unogona kufesa a situation where you are by yourself. Hapana zvinhu zvaunokwanisa kuita, hauna hama, but Mwari anotaura kuti handimbokusiye, ndinoramba ndinewe. Saka vanhu vamwari munofanira kuudza kuti nyange zvinhu zvikakuomera usina hama kudiaspora kuno, Mwari haambokusiye, anoramba ainewe. Akapromisa kuti nyange zvikaoma sei, I'll be with you. Saka iwe kana zvinhu zvakuomera, just get to this verse and say, Mwari makapromisa kuti you never leave me alone, you never forsake me. Unoramba uineni. Saka nemashoko yao, just to encourage you kuti don't give up. Vanhu vakawanda maZimbabweans, they've committed suicide because zvinhu zvaoma. But mira uzive kuti Mwari akataura kuti handimbokusiye, I'll always be with you. Zvatinamati Mwari tinotenda nekuti imi makatipinza mukati memba ino vanhu vekuZimbabwe kuti tiite zvinhu zvakawanda zvinobatsira mhuri yedu. Mwari tipei kushinga masituations ese atinoita mukati memenyika ino. Zvinhu zvakaoma kumusha hongu, zvinotomera zvakare muno, because kana muno usina mari, usina basa, upenyu unoma. But baba vabatsiri vanhu venyu kuti varege kukanganwai, especially vauya kunyika ino ine zvinhu zvakawanda, varege kukanganwai. Ndinonamatira vanhu vese vari kutsvaga mapepa ekuti vagare muno. Ndinokumbira Mwari kuti muvavhurire maopportunities muzita raJesu tanamata. Amen,
amen.
Pastor Robert Lekuku ve Forward in Faith Church vari parunare kuBoston, Massachusetts muno muAmerica, na Praxidus Jeremiah we Studio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu.
Kambo ndiana paradza musha kubva kuna Thomas Tafirenyika Mapfumo kachuya kwamuri kachibva kuna ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Bato reTransform Zimbabwe rinoti nhengo dzaro matunhu ari kupingwa nemutungamiri waro vaJacob Ngaruvhume dziri kusara dzichishungurudzwa. Vagari vekuchitungwiza voshushikana nekutorwa kwakaitwa midziyo yekanzuro yavo nechikonzi chedare, izvo zvoita kuti kanzuro ikundikane kuita rimamwe mabasa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Stadekile Musanga.